Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro avakasungwa nezuro Maneru vachipomerwa mhosva yekutora mbeu nefotereza zvechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme vanomiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachinzi vadzoke zvakare mudare nemuvhuro unouya. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuOman kuMiddle East, iyo iri pedyo neUnited Arab Emirates, zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwekuti zvikwanise kudzokera kumusha zvabuda munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa. Makundano enhabvu eEnglish Premier Soccer League aya anoteverwa zvakanyanya munyika osvika kwamvura yacheka makumbo mangwana, Manchester City neLiverpool dziri patambo kumirira kusimudza mukombe wegore rino. Indo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro avakasungwa nezuro Maneru vachipomerwa mhosva yekutora mbeu nefotereza zvechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vakanzi vadzoke kudare musi wa23 mwedzi uno unove muvhuro unouya zvichireva kuti vacharamba vari muusungwa mukupera kwesvondo rino. Vakaroro vanoye nhengo yezano PF vachimirira dunhu rembire muparamende vari kupomerwa mhosva yekutora matsaga mazana manomwe fotereza, mbeu yechibage inosvika zviuru gumi nezvisere zvemadhora ekuAmerica pamwe nembeu yemuriwo kubva kuchirongwa chemutungamiri wenyika ichi pakati pemwedzi yakurume nakubvumbi vachizvitengesa. Zvikwanisiro izvi zvinonzi zvaitorwa kubva kuGrain Marketing Board yekumushumbi Pools iri kumbire mudunhu reMashonaland Central uko zvaifanirwa kupiwa kuvarimi. Hurumende yagara zvayo inoti yakazvipira kurwisa uori asi vakawanda vanoti kutaura chete kusina zvakunoburitsa asi kuti kungobata vanhu kumeso. Vakaroro vakasungwa pamwe chete nevamwe vatatu vanosanganisira mukuru weGMB pamushumbi Pools Valove Mongowe ava vari muusungwa zvakare mushure mekumiswawo pamberi pedare nezuro. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano runorwisana neuori muSouthern Africa reAnti-Corruption of Southern Africa vaLouis Munyaradzi Chaumba vanoti danho rakanaka raitwa nehurumende rekusunga vanoita zveuori asi chasara kuona kuti nyaya iyi inopera sei.
Isusu sangano reAnti-Corruption Council of Southern Africa kusungwa kwevanhu vese vanenge vaita nyaya dzeuori chinhu chatinofarira zvikuru, asi chatinozongoshora ndechekuti dzimwe nguva hatizooni nedzidziro yakanaka kuti munhu wache anosungwa zvechokwadi achimbo anopika. Saka tinotarisira kuona kuti zvichafamba sei nekuti tine nguva yakareba tichingoona hurumende ichisunga yezoregedza ichisunga yezoregedza. Saka regai tione kuti nyaya iyi inozodonhera kupi chaizvo nekufamba kwenguva.
Hurumende iri kuti iri kuita zvose kurwisana neuori, tingati here ndoo michero yacho yekurwisana neuori yaakubuda?
Hamingadaro nekuti kuona kwatei zvichiita zvematongo enyika tinoona kuti vanhu vari vachikurudzana mhasuro dzavo kati masimba avo kunyaya dzezvepolitics. Nguva futi yapfuura iyo paiitwa sarudzo dzezanupf takaona ivo vakazembeka zembe minister of home affairs pavaikubudza saprovincial chairperson pakanga paine matakatwana nemafactions echi ekubata iroro. Saka sekuona kwedu isusu toona kuti dzimwe nguva munhu kuratidzirwa masimba ake nekuti umwe ndicabinet minister asi regai tione kuti nenguva iri kuuya ndekuti kuchawira tsvimbo nedoi.
Tichitarisa nyaya dzeuori munyika vachaumba, vakawanda vanoona kunga nyaya dziri kungoitwa zvekubata mumeso kana yanganzi gudzira mukanwa nehurumende. Zvii zvamungakumikidza kuti dai zvaitwa kuti vanhu vanyatso gutsi kana kuti pari kuitwa basa nehurumende?
Chokutanga ndechekuti nyaya dzese idzi dzeuori dzedzidzi kazhinji kazhinji kana dzichibata vakuru vakuru vehurumende kana kuti vashandi vehurumende vavo vakuru vakuru vavaya hadzinyatsochereketi zvakanaka naka. Padzinozoenda kumata redzimusha uku nyaya inenge yareruswa zvokuti inosaiwa chimiro munhu wese munzinda achienda akikona kuti oregererwa. Asi pane nyaya yatiri kutaura nyika yeyi nekuverengwa kwatanga tichiitawo tinoona sekunge mapurisa akanyatsoita basa nemazvo.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano rinorwisana neuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption of Southern Africa vaLouis Munyaradzi Chaumba vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webata reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kunyika kuti munyika muve neshanduko munofanirwa kuitwa sarudzo dzine runyararo. VaChamisa vataura mashoko aya nhasi parufu rwenhengo yebato ravo vaChristopher Dzimbanete kuRugare muHarare. Vati chaive chishuwo chemufi chekuona kuti munyika maita runyararo neshanduko. VaChamisa vatiwo vaDzimbanete vaishuvira kuti vechidiki vanyorese kuvhota kuitira kuti shanduko iyi ikwanise kuwanikwa. VaDzimbanete vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi uye vari kutarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kumasvingo mangwana. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Nhasi vaChamisa vanguva vari kuRugare vachiviga Christopher Dzimbanete anozikanwa nemukurumbira kukambudzuma neHarare panyaya yekufambisa nyazeshanduko. Saka vaChamisa semutungamiri weCitizens Coalition for Change vanga varipo vachiita send message of condolence. Vapiwa mukana kuti vachitaura nekuti kwazobuda vanhu neuwandu vachiviga gamba. Saka meseji yavo yati yavataura kuti ivo vakaita phone call navaDzimbanete and vakataura zvinhu zviviri zvakakosha. Chekutanga inyaya yekuti munyika paite shanduko. Chechipiri yanga iri nyaya yekuti mayouth nemamwe masocial group achipamuta mberi nyaya yekuti vanhu varegese kuvhota. Nekuti Dzimbanete aichema nyaya yekuti mukuru taita meka sure kuti munhu wese anoregesa kuvhota. Saka vanga vachipamuta nyaya yekuti vanhu vanzwisise nekuudza vanhu varo vachafamba navo kuti tange tichiwanika kumarizevha kutipamute nyaya yeshanduko.
Ivo vaDzimbanete vanga vari chii kubato renyore yeCCC?
VaDzimbanete ndo vanga vari chairperson wedistrict yedu tisati tauya kuCPC. Saka izvezvo vanga vari one of machampion ari kudraivha maprogiramu edu kuRugare. Ndo vanga vari vakuru nemusangano kuRugare ndo vanozikanwa vazhinji vaigara navo nehama dzake. Vamwe vakaenda kurutivi vachitevedzera nyaya dzezano iye akamira panzvimbo achitaura kuti vatambirai vakatiudza kuti vakomana nevasikana musatengese sikavhu yerusununguro musatengese nyaya yechenji. Ndoko vanga vakamira havana kumboita wevha.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuOman kuMiddle East iyo iri pedyo neUnited Arab Emirates zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwekuti zvikwanise kudzokera kumusha zvibude munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari mudambudziko iri muzvare Dadirai Chimbunde avo vanoti vakatiza kwavaishanda nekuda kwemabatirwo avanoti vaiitwa anosanganisira kushandiswa semadhongi uye kumanikidzwa kuita zvepabonde nevavaishandira.
Tsangoro basiro takatiza kuofisi nekuti ofisi chaibatwa semukati chinwa chikafu chinwa mvura yokunwa takatiza tichirwara tisina medication nekuti kumasponsors houses taibatwa tichibinywa tichinzwa kunzi I fully paid for you, I own you, ndoita zvandinoda newe. Tikati zviri nani titize, but apa tisanzive zvekuita takangotsvaga pekungoti tiwande. Vakatisi sefu agenda akatiunza kuno kari kutitsvaga neofisi yacho iri kutitsvaga tisikuziva zvekuita, miri iri kurwadza kungotya.
Muzvare Maria Masunda vanotiwo upenyu hwavari kurarama hwave kutyisa, asi kwekumhanara hapana, nekuti kwavanoenda hakuna anovateerera.
Hakukomplaindi kuna agenda akandiunza akanditi adine ofisi, ofisi inokuchinja imba. So pandakazoenda kuofisi, ofisi ndobva yasvika ikati sponsor wako achatisungisa, please don't ever come back kuofisi kunoko. He fully paid for you, he owns you, anoita zvaanoda newe. Please, chaunenge usina kufarira unotaurirana naye, but uri kuda kuchinjwa imba, ndiye anokuchinja, your owner. Please, satombouye pana papa office.
Mumwewo musikana akakwanisa kutiza achibuda muOmen, uyo ada kungonzi muzvare tariro, vanoti zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinosiririsa.
Magrupu umu unotozonzwa vamwe vachitaura kuti vanobatwa chibharo kana varume vacho vanoitsana nevakadzi vavo, vanovatora ivo vavaita vakadzi. Ende vakada kuti vachitanga kuti vatsvage rubatsiro rwekuti vaende kumba, hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuwana because hakuna embassy yekuti vanokwanisa kunomhanara. Ende vamwe vacho havatobvumidzwa kubuda.
Muzvare tariro vaenderera mberi vachiti dzingoriwo nyasha dzamwari kuti vanorarama zvakanaka vari ikoko, nekuti chimwe nechimwe chinogona kungoitika chero nguva.
Unenge una mwari wako, vamwe vanotozongozvitambira omirira kuti contract ipere, kana contract yapera ozokongoenda kumba. But unenge uchitoitwa mukadzi semakore acho aunenge wakasaina iwayo. Vamwe vanenge vakakusainisa makore 2, vamwe vakasainiswa kana 3 paoffer letter.
Asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vanoti hurumende haina kungopeta maoko nezvenyaya dzemhando iyi.
What I can say. But in the old ways, we are making sure that our people cannot continue to be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent sector for foreign affairs.
Aka akasike kutanga kunzwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunyika dzekumiddle east zvichitsvaga maforo manyoro zviri kuchema nekushungurudzwa. Muna 2016 madzimai anodarika mazana maviri ainzi akanga achitambura ari muQuwait mushure mekunge vaendako vachikwezvwa nemari dzakawanda dzinenge dzichinzi dzinobhadharwa ikoko. Hurumende inonzi muna kurume yakambobatsira vamwe vane chitsama vaive vachitambura vari kuOman kuti vadzoke kumusha. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAaron Nepera. Asi vaNepera vakamboudza vatori venhau kuti uwandu hwevasikana vaida rubatsiro ipapo hwaisvika kuzana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika, izvo zvinonzi zvinoita kuti vakawanda vade kubuda kunze kwenyika vachiti kusiri kufande kupi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta reShanghai kuChina raenderera mberi neurongwa hwekuvhura zvimwe zvikamu zvekufambisa mudanho rakakosha rekubuda muurongwa hwekurambidza kufamba-famba kwevanhu kwesvondo rose wanga huripo hwekudzivirira kupararira kweCovid-19. Asi Beijing yaramba iine urongwa hwayo hwekudzivirira denda iri iro raitandambirira kwemwedzi wose. Musangano wenyika dziri mudunhu reAmerica wasara nemasvondo anodarika maviri kuti uitwe muLos Angeles, asi hapasati pajeka kuti nyika dzipi chaidzo dzichapinda musangano uyu. Kusajeka uku munongedzo wekusarongeka kwegadziriro yemusangano uyu uyo United States of America iri kuita kekutanga kubva zvaitwa musangano wekutanga muna 1994. mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador vakavimbisa kusaenda kumusangano uyu kana Cuba, Venezuela neNicaragua dzikasabvumidzwa kupinda. Mumwe mukuru muhurumende yeUnited States anoti mutungamiri weUnited States vaJoe Biden vari kuronga kukoka achamirira Cuba semunhu achangouya kumusangano kunoona zviri kuitika. Asi hazvisati zvajeka kuti izvi zvingabatsira here kupedza kusavirirana kuripo. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vakawana ivo ruremekedzo rekuwanikwa vachidomwa pakati pevamwe madzimai nevarume vakawana ivo ruremekedzo rweBush Fellowship yakatangwa iyo nemhuri yekwaArchibald and Edith Bush. Vanoremekedza ivo vanhu vari kuita mabasa ekubatsira vanhu pasi rose. Mudzimai uyu ari pakati pevanhu vanosvika ivo 24 kubva pavanhu 2400 vagari vemuno muAmerica vakawanikwa vachidomwa kuti vatore ruremekedzo urwu. Akandiko kekutanga chizvarwa cheZimbabwe chichiwana ruremekedzo urwu kubva kuBush Foundation.
Tsarangu ndonzi Comfort Dondo, ndiri chizvarwa cheZimbabwe, asi ndiri kugara muAmerica, United States of America, kubva 2004. May 19, 2022, ndinonzwa kufara kuwana mukana wekuva one of the few leaders vasarudzwa kupuwa inonzi Bush Fellowship.
Bush Fellowship iyi inopiwa ani uyezve sei yakakosha?
Bush Fellowship iyi fellowship iri ine mukurumbira muno muAmerica. Vanhu vano apply Bush Fellowship vari muma thousands. This year about 2400 vanhu vaka apply. From 6 months process yekuvhetwa kuti ukwanise kuita fellow.
Zvakakosha sei kunemi semudzimai?
Wana fellowship iyi chinhu chakandikoshera number 1 semwana weZimbabwe. Ndakamirira nyika yangu yandinoda nemoyo wangu wese, ndonzwa kufara. Sei chizvarwa chekuZimbabwe ndonzwa kuti kuwana Bush Fellowship handisi ndega ndaiwana, asi kuti vana vese veZimbabwe, madzimai ese eZimbabwe, zvinondiratidza kuti tiri vanhu vane ushingi. MaZimbabwe tiri vanhu vakagwinya, vakasimba, kunyanya kutarisa magariro atinoita chokunze. Tasiwo mamiriro akaita zvinhu kumusha, dzimwe nguva kuuma kwazvo, asi tinongotsungaira. Zvinonzi hanzi muZimbabwe chero ukamisa mudesert musina mvura, anowana chete pane chitubu chemvura. They will find the oasis in the desert. Saka zvinhu zvandirangaridzawo maitiro edu semaZimbabweans, ndonzwa kufara. Chechipiri ndonzwa kufara nekuda kweBush Fellowship nekuti ifellowship iri kuya nemari, iri kuya ne$100,000 US.
Mari iyi $100,000 muchaiishandisa kuita sei?
Inova mari yandibatsira kuti ndipedze chikoro changu, inova mari yandibatsira kuti ndipedze kuita research, uyezvewo mari ichandibatsira kuti ndimboonawo mukana wokugara nevakuru vedu, ana mama vedu, vana tete, vana sekuru, vana mbuya, tichidzidzawo zvinhu zvandakatadza kudzidza nenhau yekuti ndanganda kubva kumusha ndiri age 17 ndichiuya kuno kuAmerica. Pane zvinhu zvakawanda, pane makore ndofunga makore makumi maviri andakalusa, andisika nenyaya yekuti tiri kugara kuno kusango. Saka fellowship iyoyo ichandipawo mukana wokuti ndikwanise kunge ndiri kutora mukana wokumbonodzokera kumusha, ndombonogara pamakumbo evakuru vedu, patsoka dzevakuru vedu, patsoka dzevakatitumbura. Handisika kuti tikwanise kunge tiri kudzidzawo. Pane zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza pachivanhu chedu, zvatinofanira kudzidza even panyaya dzeshoko raMwari. Zvinhu zvakawanda zvatisina kukwanisa kuona mukana wekudzidza, andikudzoresa ndakudzokera kumba. Hanzi sakananiko wakabva. Chechitatu, fellowship ichandibatsira kuti ndinge ndiri a leader akasimba. Tiri kukochwa nemakochi vamwe vakakocha mapuresident venyika ino, vana president Bill Clinton, president Obama, toshanda nevanhu vakavakocha. Saka takamirira madzimai Ndinofunga kuti Africa ichaporeswa nemadzimai. Mushona tinoti musha mukadzi. Madzimai iri kusapota kuti vange vari panzvimbo dzepamusoro. Musha unomira zvakanaka. Musha mukadzi. Saka iniwo ndakamirira madzimai emuZimbabwe, madzimai ekuAfrica. Ndoda kuti fellowship iyi dai ikandibatsira kuti ndisvikewo pane chimwe chinhano. Kubva pane imwe nhano ndichienda pane imwe nhano yekuva mutungamiri. Kudzidza kuti kuva mutungamiri akanaka zvakambomira sei. Kudzidzawo kuti tinokwanisawo here kuzosvikawo patinodzokera kumusha. Aiwa, tinenge tave pari nani. Saka ini ndinozwa kufara nepamusoro peyo fellowship iyi nokutendai nemukana wokuti ndikwanisewo kunge ndichipembera neabi angu maZimbabweans.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu, our lives. Nhasi tiine hurukuro naMbuya Rita padzarondora avari kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ibatsire mhuri yavo kudzosa kumusha mutumbi wemuzukuru wavo muzvare Adelaide Nyarambi avakashaikira kuChina musi wa 8 mwedzi uno. Mhuri yekwaNyarambi yatarisana nemutoro wekuunganidza mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kuti chishuwo chavo chiitike. Ngatizwei Mbuya padzarondora vachitsanangura.
Ndinonzi Gogo Rita padzarondora. Ndakauya muno muAmerica ndine masvondo matatu ndauya. NdirikuSpringfield kuNew Jersey.
Mbuya padzarondora, tinozwa kuti maita dambudziko remuzukuru mwana wehanzvadzi akashayira kuChina. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Hongu, ndine mwana wehanzvadzi yangu anonzi Adelaide Nyarambi akashayikira kuChina musi wa 8 May svondo rapera iro. Musikana uyo akarwara, akada kuita mwedzi miri ari muchipatara ikoko kuChina. Afa ari ega. Pasina kana munhu akambomuona, vabereki vari kumusha. Akabva kumusha mugore ra2018. Sezvinongoitawo vamwe vana vanobuda munyika vachiendawo kunotsvanga mafuro manyoro, ndobva asiya mai nababa nemwana ane 6 years, mwana musikana. Kurwara kwaazoita kupinda muchipatara, takangonzwawo nehanzvadzi yake iri kuMozambique, vakabatana vari muchipatara. Ndiyati wanzotipa report yekuti zvakamira zvakadai, zvakamira zvakadai. Kuzosvikira mwedzi miri iyo yapera ndichibva kumusha ine ndakamusiya ari muchipatara. Tanzwa kuti ari muchipatara.
Saka makanzwa kuti urwere hupi hwaainetsekana nahwo hwakamutora?
Chokwadi kuti nditaure chokwadi vakende miri, handina kunzwa kuti urwere chii chaairwara nacho. Takangonzwa kuti apinda muchipatara, hatina kuziva kuti chii changa chichinetsa. Asi tozonzwa kuti anga achingonetsekana kufema, ndokunga kwandokwanga kwazosvika pakunguva yakaipa. Asi kuti tizive kuti chii chaicho, hatina kuziva kuti chii chaicho.
Saka pari zvino urongwa hwakamira sei hwekuti munge muchiendesa mutumbi kumusha?
Chishuwo chedu vakandemiri ndechekuti mwana wehanzvadzi yangu akwanise kuenda kumusha kunovigwa. Setsika yedu yechikaranga yekuZimbabwe, munhu anofanira kunovigwa. Pari zvino urongwa huripo ndokuti mari chaiyo hatina yekutora mutumbi kuti uende kunovigwa kumusha. Mari iri kutaurwa imari yakawandisa. Baba naamai vagere pamusha havachisina chavari kuita. Hapano anokwanisa, tanga titongochema kune ruzhinji rweZimbabwe. Ndauyawo pano kwamuri kuti ndizochema neruzhinji rweZimbabwe kuti tikwanise kutakura mutumbi. Mutumbi ukwanise kutorwa kubva kuChina kuenda kumusha. Kuri kudiwa mari yakati wandei.
Iyi mari iri kudiwa yamungazivisa vana veZimbabwe vanoda kubatsira?
Mari iri kudiwa vakandamire ndeyekuti kuri kudiwa 30,000 kutakura mutumbi kuti uende kumusha. Iri mari yakawanda chaizvo.
Vanoda kubatsira vanokubatai sei?
Vanoda kubatsira, pane GoFund yakaiswa yekutsvanga rubatsiro. Saka nini ndangotora mukana uno ndakati zvandiri kunowo kuAmerica ndiwanewo kuti nditaure neruzhinji rweZimbabwe vanokwanisa kuenda pamasaisai. Musikana uyu anonzi Adelaide Nyarambi akatsvaira kuChina, vanokwanisa kuenda pamasaisai. Ndofunga vanokwanisa kuona.
Ko kana paine vanenge vachida kubatai panhare vanoshandisa namba dzipi?
Kana vachida kundibata panhamba yangu kuZimbabwe ndiri pa +263 733 044 853.
Jokororai.
+263 733 044 853. Uye ndine namba dzababa vake Adelaide zefoni dziri pano dzandinazva. Vanoda kubata baba vaAdelaide kumusha kuZimbabwe vari pa 0777 441 408. Desmond Nyarambi.
Mati mamboedzo here kuti munge muchibatsirwa nehurumende kuburikidza neembasi yeZimbabwe iri kuChina?
Kwete, hatisati tabatsirwa neembasi yeZimbabwe, asi kune mwana wemunin'ina wangu anga achiedza kutaura navo kuembasi kuChina. Saka iye zvino pari zvino hasati ndaziva kuti pane chati chamuka here, asi kutaura kwandiri kuita nako anga pasina chati chabatika. Asi ndanga ndichida kutaurawo kuti kana vana vachienda kunotamba kunobika mahumbwe pahanze, kana kwadoka mubereki wega wega anodaidza mwana wake kuti apinde mumba, hapana mwana akazombonorara panext door. Saka nekunze kwakadoka kuna Adelaide Nyarambi kuChina uko, taakukumbira kuti atiuye achirara kumusha. Ndo zvisuo zvedu semhuri. Chara chimwe chete hachitswanyeinda, mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti itandirwe imbwa. Saka nendauyawo pano kumhuri yeZimbabwe, mwana asingacheme anofira mubereko. Tete vaAdelaide vari kuchema, vari kuungudza kukumbira kuruzhinji rweZimbabwe, mutumbi wemwana wanzvadzi yangu uuye kumusha kuZimbabwe.
Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yeEnglish Premier League aya anoteverwa zvakanyanya munyika osvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Manchester City neLiverpool dziri patambo kumirira kusimudza mukombe wegore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo wenhabvu munyika nevanoita zvekubheja mitambo vari kuita fembera fembera kuti chikwata chatora mukombe weEnglish Premier League ndechipi. Chiri kuvanetsa ndechekuti zvikwata zviviri, Manchester City neLiverpool, zvakasiyana nepoindi imwe chete chete, kwasara mutambo mumwe chete kuti mitambo ipere. Man City ine mapoinzi makumi mapfumbamwe, Liverpool ine mapoinzi makumi masere nemapfumbamwe. Zvikwata izvi zviri pamusha pamitambo yazve kugumisira, Man City ichisangana neAston Villa iyo inotambirwa naMarvelous Nakamba, Liverpool ichitamba neWolves kuAnfield. Chikwata chinorohwa kana kuita mangange pazvikwata zviviri izvi chinorasikirwa nemukombe uyu. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kunyange zvakamira zvakadai, pakugumisira Liverpool ndiyo iri kusimudza mukombe.
Nekuona kwangu ndinoona kunge chikwata cheLiverpool chichasimudza mukombe wePremier League. Steven Gerrard akanga ari captain weLiverpool kwemakore akawanda achakwanisa kuomesera Manchester City kuti timu yake inowe iri pamwoyo pake Liverpool isimudze mukombe wePremier League.
Gerrard ndiye murairidzi weAston Villa iyo iri kutamba neMan City. Asi mteveri wenhabvu, asi achitevera chikwata cheManchester United vaShepard Size vanoti Man City haina chekutya chakanyanya pamutambo wayo.
Zvikona Man City chitora mukombe nekuti is under pressure steady. Saka City ndikona chitora mukombe.
Asi panguva iyo Liverpool neMan City dziri kurwira kutora mukombe, Tottenham neArsenal dziri kudawo kupedza dziri pachinzvimbo chechina, zvinozoita kuti dzikwanise kutamba muChampions League muna 2023. Pari zvino Tottenham iri pachinhano chechina nemapoinzi makumi matanhatu nemasere, Arsenal ichitevera ine mapoinzi makumi matanhatu nematanhatu. Arsenal iri kunamata kuti Tottenham irohwe apo irukushanyira Norwich iyo yakabuda kare mu EPL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kandemiri ndiri mu DC ndokusiya mina Sandikile Mhlanga.